Tamba iyo yakanyorwa musi wa 14 chikunguru inoti kanzuri guta remtare inosungirwa kupa vechidiki vibato iri vanosvika zana nemakumi matanhatu nzvimbo dzemisika yekutengesera panzvimbo yechidzere market. Meya weguta remtare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba iyi asi vakati zvinonetsa kupa misika vanhu vakawanda vakanyorwa mazita.
Tsamba yakabva kwaminista takaiona ende tikaiconsiderawo secouncil. Iruramiro yeboka roga roga apa vanenge vari panoungana kuti vange vachikwanisa kuuya kuzokumbira rubatsiro rwekumaservices kubva kukanzuru. Ende isusu pavakanyorawo takaiona tikaigamuchira tikaiconsiderawo. Dambudziko ratakaita nayo nderekuti pavanhu vose vakanga vakanyorwa palisti iroro takaona vanhu vanenge vaviri kana vatatu chete vakanga vakaregister on our waiting list. Saka painge paine dambudziko rekuti tikwanise kungoona kuti tingavabatsira sei, but tinozama nepatinokwanisa pese kuti tivabatsire maererano nemutemo yatinenge takaisa isusu yema allocating policies edu.
Vati vachangoita sezviri pamutemo kutanga kupa vakanyoresa
allocator munhu anenge ari pa waiting list redu, uye hatitangiri kuneve kumusoro, tinotangirawo nevakatanga kuregister tichiendawo vakavachiregister nezvimwe zvakadaro.
Amai matsikenyere varamba mashoko ekuti vari kumanikidza kanzuro kugovera nzvimbo dzekutengesera kunhengo dzebato ravo.
Taona maflea market avo tikaona kuti kunosara mamwe kunze, kuti pane aya ari kusara pama additional zamaita tipaivo mayuti kwete vemushangano wedu kana kuti vemushangano weNDC mayuti eZimbabwe tivapaivo ngozi ndovanguva mabasa kwese kwese. Ndokubva tagara mushangano wacho takati meya nejuku neni nemaofficers angu kuno, ndokubva tabvumirana kuti vachazovapa. Saka ivo vanga vasati vavapa, but mayuti pate zvavo akaona vamwe vaakupiwa akabva abvunza kuti ko 160 dzemuziya dzaapapi. Ini ndokubva ndati regai tidini tiengese iri tsamba kukanzero just to remind because vanhu vanowandirwa zvinogona kuwana, but kuita amtwist tingangovaita amtwist sei.
Asi mutauriri weMDC Alliance inotungamirirwa navanelson Chamisa mudunhu remanicaland vadavid Panganai vanoti unjire uhwu hwagara huchiitika kubva kare mumatunhu ose emunyika.
Tinotarisira kuti malocal authorities ndo vane simba, ndo vane vakapiwa basa rekuti vange vachiregularize mashandirwo apanofanira kunge pachiitwa. Asi kuno kwamutare tiri kuzviona kuti kune vamwe vanofunga kuti ivo nokuda kwesimba ravanenge vakawana muwaniro wavakariita vanofunga kuti vane kodzero yekuti vange vachisevenzesa nzvimbo dzinobhadharirwa namacitizens ese mutawindi kuti dzishandiswe vari voga.
Mukuru wesangano revatengesi vemutare Informal Traders Association MITA vaitai Kariparire vanoti hapafanirwe kuitawa zvetsvete, vakakurudzira vanhu kuti vanyorese sezvinotarisirwa.
Mumwe munhu wese akagara pachidzeri is going to get this table or a table back onga paari paari. Manyu applicants varoda kuapply vari kuda table vano apply ku housing department. Vaapply ku housing department, housing department ndiye inopa matable. Ndo mashandiro atiri kuita at the moment.
Makakatanwa aya akonzera kuti musika wechidzere open flea market waifanirwa kuvhurwa mwedzi wapera unononoke kuvhurwa. Musika uyu unokwanisa kushandiswa nevatengesi vanosvika mazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 624. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lwedha Moyo.